Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikunguru 11/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harioni kuti pane chichabuda muhurukuro pakati pehurumende nevamwe vashandi vayo musangano reNational Joint Negotiating Council. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa rinoti rakaparura chirongwa chekutenderera nenyika yose richiratidza veruzhinji pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObed Masaraure, vanoti havaoni hurukuro dziri kutarisirwa kuitwa nhasi pakati pehurumende nevamwe vashandi vayo musangano reNational Joint Negotiating Council zvichibudirira, nekudaro vari kuronga kuratidzira zvine mutsindo. Hurumende yakati nemusi wechipiri inoda kuwedzera vashandi vayo mari iri pakati pemadhora emaRTGS 50 nemasere kana 100. Vashandi vanoti vari kuda zviuru zvina zvemaRTGS pamushandi wepasi pasi, asi mauto anonzi akapiwa mari yokubatsikana inosvika 400 emaRTGS. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMasaraure.
Hurumende haisi kuda kuwedzera mari, iri kushandisa nyaya dzenhaurirano idzisi kudivheta atenshoni yevanhu nekudhileya kuti vanhu varambe vachifungidzira kuti pane zvichaitika. Isu tinoziva kuti hapana chavarura kutipa, vaane nguva vachiita zvenhaurirano izvi kubva gore rapfuura, asi hapana kana musi wamwe chete watakawana vachibuda nechisungo chinoita kuti mushandi awane mari inokwana zvishuro zvemwoyo wake. Ini mari inoita kuti ikwane kuzadzikisawo zvido zvavo, zvisaizvo zvepekugara, chekupfeka, chekudya kana kuti zvemvura yekumwa chaichai. Saka tikuona kuti kutambisa nguva kwavari kuita, vanoziva ushamwari hwavo vanhu yeapeksi nehurumende, asi wekuti vakatowirirana kuti vanofanira kuti pache zvavo vapanane zvekudya, kusanganisira kutenderana madzimota nei nei, asi pasina chiri kuuya kuvashandi. Saka pasina chichabuda chinobatika kabatsira vashandi.
Saka imi sesangano reATUS muri kuronga kuita sei kana pasina zvabuda pahurukuro idzi?
Isu tiritori mubishi rekutenderera nyika yose, tichitaura nenhengo dzedu kumadistricts akasiyana siyana, tichikonsulta kuti toita sei hurumende zvairamba ichitibata neunhapwa hwakadai, toita sei zvataramba tishaya masalaries. Ende izwi guru riri kubuda kuvanhu nderekuti hapachisina chekumirira, hapachisina kudzoka kumashure. Patava kutoenda ndende kuti pakuda kuti tichitorega kuenda kuzvikoro zvachose, titozara mumastrits tichidhimanda mari yedu. Saka tiri kufara neuwandu hwevanhu vari kuatenda madistrict meetings edu nemashoko avari kuuyisa vachisunga chisungo chakasimba chekuti panopera mavhiki andingangoti pai kuti mairi, tichaona kuti tinenge takutadzokera kuita action, inenge ichisanganisira kusaenda kumabasa zvachose nekuzosanganisirawo kuenda mumastrits tichidhimanda mari dzedu.
Asi tiri kunzwa kuti vechiuto vakawedzerwa mari nemusi wechipiri zvanga zvisingazikanwa nevamwe vashandi vehurumende, zviri kushamisa here izvi?
Zvingaite zvinokatyamadza vanhu vasingazwisise mushandiro wehurumende yedu. Vanhu vanoda kumukatarisa chitororo chavanoda kuita, vachitipamba, vachitiponda nenyaya yekuti hatokumbira mari. Vanogona kungochiita chete kana vachinge vachipawo kachimedu kadoko doko kavangape kune masoja vangadei kuzopota achivabatsirawo kuchengetedza pawa ravo. Asi mari yavatopa masoja iyoyo ishoma, isinoda kuti masoja edu abhadharwe mari inokwana. 400 yatokunzwa kuti yakapiwa kana iri yechokwadi, tinoda kuti iri shoma zvikuru. Masoja aya musakangana kuti aimbotambira $500. Zvinoti masoja iwaya ngaatambire 5000 RTGS zvendaa neinterbank rate iriko izvezvi kuti vakwanisewo kuchengeta mhuri dzavo vakwanisawo kuchengeta nyika yedu vaine mufaro wakakurisa.
Asi ka iyo hurumende iri kutiwo zvinhu zvinenge zvakaiomera vamasaraure ndosaka isiri kukwanisa kuti iwedzere vashandi mari.
Hurumende haina kuomerwa nezvinhu. Tikatarisa vamutuli vanoti mari yavo iri kutoraudzira ichisara yakawandisa, isusu yedu ndo isiri kuraudzira. Isiri kutoshoterwa nekuenda kuchipatara, tokushoterwa nekuendesa vana kuchikoro. Asi vamutuli vanototaura kuti no yavo yenyika yekutowandisa mwedzi nemwedzi zvekutovakatya madzawo naivo vachiti ikonomi yedu yarikavha zvikuru sazvinotyisa. Saka zvikuratidza kuti mari hongu kubepo vanayo, asi kuti yekupa vashandi ndo yavasina. Izvi zvinoenderana negwara ravo rekuda kuita vanoti moderate measures, yekuti vaiva kuti varombo vashandi vasageza chose, ivo zvounganidzira mari yacho yose yemutanga kuzvidyira, kusanganisira kugara mahotera, kugara vari mudzindege, kutengerana mota dzinodhura nezvimwe zvekuti tikavakamborega kuita izvozvo tombodzorera kuvanhu, vanhu vombokwanisa kutenga kuwanawo mabasics zvingatibatsire. Munyika yedu ine mari yakakurisa ichitarisa kufumi wavari kuwana kumadiamonds nekupi nekumwe. Imari dzinokwanisa kuti vashandi vahore. Musakangana kuti taisimbotambira mari yaitenga kumashure uku. Hapana zvinhu zviri fundamental zvakanyanyochinja kunze kwekungoti vanhu chiudokwa dokwawo kudya, hwangoti vakuru vanotungamirira vabuda kudya pachavo vashandi vasingai.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reATUS vaObed Masaraure vange vari parunhare kuwedza naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, rinoti rakaparura chirongwa chekutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Mukuru wesangano reVSET vaSamuel Wadzai vanoti sangano ravo rakabatana nemamwe masangano anosvika gumi nemasere kuita chirongwa ichi mushure mekunge vaona kuti veruzhinji vari kukundikana kunzwisisa kana kutsanangura zvikamu zviri mubumbiro remutemo kunyange hazvo rave nemakore mashanu raparurwa. Nemugovera wapera masangano ayo akapinda mumisha weruzhinji weHighfield neHopley, uko vakaita mitambo yakasiyana-siyana vagari vachipindura mibvunzo pamusoro pebumbiro remutemo. Ngatinzwei vawadzanai vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa huri kufamba semarongera takaita weekend yapfuura iyoyi. Tanga tiri muno muHarare tichifamba kubva kwamachipisa tikaenda kuLusaka, tikaenda kuHopley uko tichiita mamobile road show, tichisangana nevagari muHarare tichidzidzisana kuti bumbiro redu remutemo rinoti chii, kodzero dzedu dziri mubumbiro ndedzipi, ndeapi maavenues atingashandisa kuti tishandise bumbiro remutemo kuumba nyika yedu tichienda mberi. Aiwa, kwakauya mhomho nemhomho dzevanhu vachipa ruzivo rwavo rwebumbiro. Panga pane mibayiro yaipiwavo ipapo, and tiri kukondinya nechirongwa ichocho tichiinda kune mamwe maguta tichipanana ruzivo nevana veZimbabwe maererano nebumbiro redu remutemo.
Chii chakaita kuti mutore chirongwa ichi muchipinda nacho muvanhu, tichiona kuti bumbiro remutemo harisi idzva?
Isusu takaita tsagurudzo nevamwe vatinoshanda navo tikaona kuti bumbiro redu rakavapo zvaro 2013, asi panotaridza kuti vanhu havasi kunatsokuziva kuti bumbiro redu remutemo rinoti chii, ndeapi masections akakosha mubumbiro yekuti tishandise kuumba nyika yedu nekuaudza utungamiri hwenyika wedu kuti tigadzirisane. Saka kushayikwa kuruzivo ikoko ndiko kwakatiita kuti tiende kuvanhu todzidzisana nokuonesana kuti bumbiro iri ngatirishandise kuumba nyika yedu tichienda mberi.
Mamuri kupinda imomo muri kuona vanhu vari kutambira sei chirongwa chenyu?
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi vachifara nokuti patiri kutoenda ikoko tiri kupa vanhu mabumbiro emutemo pachena. Vanenge vataridzawo kuva noruzivo tichivapa pachena. Vari kutambira chirongwa ichi nokuti ruzhinji rune kusaziva kuti bumbiro redu kuriziva kwakatokosha. Then vanhu havatozivi machapta anoenderana nekodzero dzavo, kuti kodzero dzavo dzakakosha chii kuti vadzizive, uyezve zvakakosherei kutoziva iro bumbiro redu remutemo sevana veZimbabwe. Saka takaenda nechirongwa ichi, vanhu vari kutitambira. Mukatarisa mhomho nemhomho dzakauya pese patakaenda paweekend, zvinongotaridza kuti vana veZimbabwe, vana vemuHarare vaida kuziva kuti bumbiro ravo riri kuti kudii. ende tichaenda nechirongwa ichimberi nokuti ndozvatiri kunzwa kuvagare vemuZimbabwe kuti aiwa huyai nechirongwa sivewo kodzero dzedu.
Ende kupi kumwe kwamuchaenda nechirongwa chenyichi matunhu amuri kutarisira kushanyira?
Chananga kuGweru, tichananga kuBulawayo kune hama dzedu dzatinoshandawo nadzo, tichananga maguta ese mahombe, takananga nane kuzvisa nabumbiro redu remutemo, tichishandawo nemamwe maorganizations anenge ari kunzvimbo idzodzo.
Ndeyapi mamwe masangano amuri kushandawo nawo parizvino?
Tiri kushanda nemasangano anosanganisira kamera yokuchitungwiza, tiri kushandawo neinonzi Edzaisu Trust, tiri kushandawo neWomen Justice Project, tiri kushanda akawanda mapoka tiri kushanda nawo nemamwe vanomirirawo mainformal traders tiri kubatawo nawo muchirongwa ichochi.
Asi munotarisira remangwana rakadii zvamunotarisira kuti zvichaburiswa nechirongwa chenyu?
Chatinoda kuti tibude ndechekuti vanhu vazive kodzero dzavo kunyanya nekushandisa ruzivo kana kuti kunaka. Constitution yedu isusu takaitarisa ndeimwe yemaconstitutions akanaka muAfrica, asi kuti dambudziko ratanga tinaro nderekuti vanhu havasi kuziva kuti bumbiro iri rakatonaka ende kuti tingarishandisa sei kugadzirisa matambudziko atinawo munyika yedu. Saka tinotarisira kuti vanhu kana vaziva mutemo vacharishandisa kuumba nyika yedu, nyika yedu yeZimbabwe, kugadzirisa matambudziko atinawo munyika uyezve nokuzivisana kuti kuchengetedza kwekodzero kunobatsira even for economic development.
Mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reviset vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zimbabwe yakatarisana nematambudziko akawanda panguva imwe chete. Mari iri kushaya simba zuva nezuva, magetsi ari kudzimwa zuva nezuva. Vanhu vazhinji vari kusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende nezvimwe zvakawanda. Muzvinafundo Elliot Masocha veDefry University vanoti hurumende pamwe chete negurukota rezvemari vanturi Ncube vanofanira kuremekedza vemabhizimisi uye vanofanira kuita hurukuro navo nguva dzese vachibvumirana zvekuita. Muzvinafundo Masocha vati vemabhizimisi ndivo vakabata upfumi hwenyika, naizvozvo hurumende inofanira kushanda navo.
Zviri kuitika zvinenge zviri kushungurudza vanhu kusvika panguva yekuti zvinobva zvavapedza simba ravanofanira kunge vanaro saivo vagari vomuZimbabwe. Zviri kuvaremera chaizvo zvokuti vanoshaya kuti pamwe votangira papi nokukura kunoita zvinhu. Vanoshaya kuti pamwe votaridzavo hurumende kuti havasi kufara papi kana vachisungwa. Saka zvinhu zviri kuvapedza simba, zvinhu zviri kuvashayisa zano kuti zvinotodini munyika ine zvakawanda zviri kuitika zvinenge zvichingovadzvanya zuva nezuva.
Matara nyaya yevanhu vari kusungwa, chii chiri kuitika apa? Pane vanhu shuwa here vari kuda kupidigura hurumende?
Izvi zvinenge maonero angu ndokuti ni hurumende handizivi chainovhunduka chii. Kungovhunduka angava mashoko mamwe anenge achingonzi ataurwa nanhingi, ataurwa nanhingi. Vanhu vasina kana pfuti dzavanozikamwa kuti vanadzo vangazokwanisa kukudubura hurumende nenzira ipi. Saka icho chinovhundukwa nehurumende ndochatoshaya kuti munogovhunduka chii hurumende muri mune pfuti dzacho dzingakwanisa kunzi ndo dzingakudubura, dzingazokudubura imivari dzadzo. Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuona vanhu vakawanda vachinzi vapomerwa mhosva, vasungwa. Tozoshayiwa isu kuti ko hurumende iripo yasiyanei nehurumende yayakabvisa. Ndisingareverere hangu vanhu vacho vamwe vanonzi vakataura zvavakataura nokuti ndakarisipo, asi kuti nyaya dzokusungwa kana dzonyanya kupambira kudai taakudzoka kuhurumende yakapfuura iyo yakabviswazve kukapinda iri patoni mutsauko wacho ipapa.
Imwe nyaya icharamba ichinetsa kwenguva iri mberi izvi ndiye mari yekushandisa munyika. Chii chamungabatsira gurukota rezvemari nacho panyaya iyi?
Apa ndingangoda kuti gurukota rezvemari kana richiisa mitemo harifaniri kuita zvechimandwa mandwa zvokuvandirana nokusabudana pachena kunyanya nova mabhizinesi, nokuti vamabhizinesi pasi rose ndo vakabata upfumi hwenyika. Vanenge vana marongero avanoita, mari dzavo zvirongwa zvavo zvino kana gurukotero hurumende rikangomukara kuti mangwanaja mari yakati ngaichiiswa mabusiness anozvifambisa sei ndopaya paanozokwidza mitengo vanhuwo zvavava voomerwa noupenyu zvekare saka minista wefinance vamutuli ndovakurudzira kuti ngavanzwisise musimboti woufumi hwenyika kuti mabusiness ngavashande nevamabhizinesi ivavava
muzimbabwe muri kuitika zvinhu zvizhinji zvakaoma zvinogozha nguva imwe chete chii chamungaudza hurumende kuti iite kuti zvinhu izvi zvinyatsogadzirika
endingati hurumende ngaizvityore ikwanise kugarisana pasi vangava vanhu vamaopposition vana mdc ava vangava vamabhizinesi kuti kana vati taakuda kugarisana pasi titaudzane ngazvive zvechokwadi zvisiri zvokuti ndauya ndini mukuru izvi ndo zvofanira kunge zviitwe izvi ngavave hurumende yei inobuda pachena kuti iri kushanda navanhu nokuti munhu wese womuzimbabwe unonga achifanira kukurudzirwa kushandira upfumi hwezimbabwe kushandira upfumi ihwohwo pamwe nokuti ave netarisiro yekuti hurumende iri kundishandira but ndiona sokuti tarisiro iyoyo yatinoti confidence iyoyo inenge isipo kuvanhu vomuzimbabwe kuti hurumende ichavabudisa mudambudziko ravainaro iroro peturo haisi kuwanikwa magetsi ari kumbonzi tabhadhara achauya haasi kuuya saka hurumende zvainotaura nezvinoitika zvinenge zvinopesana ipapa vanhu vanozova vasina chivimbo nehurumende saka hurumende inofanira kushanda chaizvo chaizvo kuti vanhu vave nechivimbo nayo kuti iri kuvashandira
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviruma pepanhau anhasi. Daily News mune nyaya inoti vamwe vatsigiri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vari kunyunyuta kuti bato harisi kutsigira vasikala zvakakwana. Daily News mekare mune nyaya yemakudo anonzi anetsa muguta reBinga achinzi akapaza denga rechipatara akadambura dambura waya yakapoteredza chipatara ichi. MuHerald mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vachazivisa kuti makomishina masere eZimbabwe Anti-Corruption Commission ndivanani zvichitevera kupiwa neparamende mazita eavo vakabudirira mukubvunzurudzwa. MuHerald mekare mutevedzeri wesachigaro weMDC Alliance vaJobsikala vanotarisirwa kumiswa mberi kwemagistrate kubhikita nhasi. MuNewsday mune nyaya inoti ZANU-PF inoti kana vaNelson Chamisa vachida hurukuro navo vanofanira kutanga vabvuma kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakabudirira musarudzo. MuChronicle meya weguta reBulawayo vaSolomon Mguni vanoti kuvharwa kwemvura muguta iri kunoitirwa kuti kanzuru iise mapombi matsva anotakura mvura. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwazuvai vashamarari veStudio 7 vese vana Jonga kandimire nevamwe vese. Udzvanyirirwa muZimbabwe so. Zvinotaridza zvega kuti tiri kutongwa nemasoja ndivo ari kutotonga. Zvinhu zvaomano kana voshaya mvura getsi zvinofambirana papi izvozvo. Kana vakonewa madhara ngavape vechidiki vatonge tatambura munyika yeZimbabwe. Kusununguka kwacho kuri papi ukatotaure chinhu unosungwa kwati udii. Rugare haruko kuZimbabwe ndosaka vanhu vazhinji vachitizira kudiaspora. Nyika yaoma tatambura tatambura dei Mwari vachipindira. Ndini Precious ari kuSouth Africa Pretoria.
Vese nevashamarari vese. Ini ndinoitawo achirando ndiri muno zvangu muboda. Chandinoda kutaura pamusoro peZanu, Zanu yakundikana. Zanu ngaifire vachamisa basa vaindirire mberi. Chatinokumbirisa ndechekuti veMDC vese ngatibatane. Tiite kuti vasikala vadzoke. Tinoda vasikala. Vazanu PF yatanga. yakambotora vadzamara kana vadzamara vasati vadzoka vasikana ngavadzoke ngaita ngayatevera vadzamara igozotora vasikana isu MDC pari zvino hatibvumi izvozvo tatendangu
beki ndinonzi Joyce ndinorwadziwa nenyaya yavasikari iri kutaurwa vakunyamaraswa tiri kuona fanika vachatoshayikwa zano haina kumbomira zvakanaka zano ngairegere vasikari vasikari vakataura chokwadi havana kutaura manyepo zano ngaichisiya ichisiyawo ichisiyira vadiki vatongi
mafira mafira vakomana vesudio 7 isusu kuno kubhoko inini ndotora nyevasivhoseva vasivhoseva ndzashandi yehurumende yese azhinji yacho ndowarutoa kuti zimbabwe inge itori pairi apo yakatoraudai mototi munoona zvaanoita zvekuti iwo anoti vamwe varuti ngatistrike vamwe vanoenda kumabasa saka hazvina zvazvinoshanda nokuti dai iwo wese vashandi wacho vekuzvipatara maticha chiti obva kuti hatichadi kushanda nyika inobva yagara pasi kawani zvinova zvanyasa kuonekwa kuti zvinhu zvati zvadii zvaoma manje akanga achiti anoenda kubasa amwe achidai so ichipuwa ma300 ma400 iwawo zvinoratidza kuti gavhenmendi inonga zvinova zviri kuanakira saka kana akaramba ichidaro mae anhu anoramba ichitambudzika zvakaa ndo anhu ari kuomesera iwawo nokuti munhu muvhenda hake chaita izvizvi kumutora kuti angatidai unoita bos uri kunyatsa kuona zvinhu zvavo manje izvizvi anyura andika masoja apuwa mari iwo akazotokupai ma$97 amwe akupuwa imari dzakawanda saka onai ma ndobaaukanya ndongoona kuti ndoanhu akutotibhazhira dai aitoramba akatosinga nyeko akatopinda kudaro atenda angu papa
makadi vashamarari vestudio 7 vese aiwa tinokutendai nechirongwa chamunotipakurira misi nenguva ini ndini Kimton Gwena ndikutaura ndiri kusouth africa kuno kucape town ndoda kutaura nhau yemamiriro ezvakaita zvinhu munyika yedu yezimbabwe vana vezimbabwe tange tiri mupani tichitsva panguva yava mugabe asi zvino takabva tabva mupani tikabva taura mumoto chaimo chaimo aiwa matongero ava munangagwa hatifadzi avari kuita ruzhinji rwezimbabwe asi ini ndinoda kutsigira vana vezimbabwe kuti chinhu chikurukuru chakakosha ndechekuti ngavaungane vaise musoro pamwe chete sehwayana vakananga kumastate house vachinoratidzirawo tichivabatsirawo tiri kuno kwatiri kuno kumhiri kuno kupfurikidza nekuvatsigirawo nemashoko ekuvaka nekuonawo nzira dzakanaka nokuti vamwe vedu vachiri vakasarira stereki especially kumarusefa uko vasati voziva kuti ndonzi ramangwana chii vachirongofunga hondo hondo yakapera kudharadhara aiwa vashamarari nokutendai chaizvo chaizvo
kwazivai kwazivai vashamarari vestudio 7 apo muri sei sei apa atiri pano pawestern cape pasouth africa ndopatiri apa nyika yedu yezimbabwe kuti titi inyika kuti titi kanzvimbo kuti titi kachii totoshamisika ukaona nyika inotame mapepa ekupurinde pasipoti akomana ukaona nyika inoti magetsi anoenda 10 hours kusina magetsi nyika isina mvura kwakuti sekerera izvozvo apa anoda kuti kulimita anhu kuti asayambuke kuende kune dzimwe nyika anoda kuti tiryane here muzimbabwe akomana kangangoita hawo kuite zvaari kuita izvi ari kusunga hawo anhu ari kusunga achiti anodo kupikduguri asi ichi ndo chokwadi chinenge chichitaurwa tingasekerere zvakapato kudaro kwerako angaisadaro mani hurumende iyi mani angaisadaro mani angaisadaro mani taremba isusu ngekudzvinyirirwa kwaari kuitwa unozangwe chitwa zviro zvese zvakati chechetere iwo ega ndo ari kubayiwo isipange nzara kudai ngatipe masiriasi tatenda tinobonga yaambo
yeah, vatungamiriri vezimbabwe ngavaite sirias ngavaite sirias pamusoro pematongero avari kuita nyika yezimbabwe vana vezimbabwe tatambudzika mukati menyika dziri kunze kwezimbabwe matinogara
makadi makadiko zita rangu ndinoitwa David Chirambai ndiri kunzvimbo yedurban musouth africa ndinoda kukwazisai vateereri vose nevatefenyuri ndichida hanguda kuti nditsinhirwe nokutaura kuti zviri kuitikawo mukati menyika yedu zvinhu zvisina kuchishamira zvakanaka chitasai muone kuti kutadza kwaita hurumende vakuwedzera masoja mari asi vamwe vanhu vasina kuwedzerwa mari, asi vashandi vose vanotambura. Asi hangu ndichiona ini ndichizvicherechedza kuti chii chavaitira izvozvo, kuona kuti mumire waita zvunhu ndo vanhu vokuti vavanojaira kutuma kuti itai zvakati. Manje kana vanhu ivava vakapa bureki vakavarambira voziva kuti zvinhu zvadigwa jecha, ndosaka vamanyira kuti vawedzere vamwe vanhu mari. Ndinorombaona mapurisa nemasoja vanotumwa vachirova vanabhuti vava, zvanzi vanasisi vana mai vava vachiuraya, vachitumwa zvinhu zvavanoona sokuona kuti izvi hazvisizvo. Ndatendawo
ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire manzwi enyu paWhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusagadzikana munyika yeMalawi zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevanhu vachishora sachigaro vekomisheni inoona nezvesarudzo, amai Jane Ansah, kuri kuenderera mberi apo zviuru nezviuru zvevanhukadzi zvakaratidzira muMalawi nezuro zvichitsigira amai Ansah zvichiti amai Ansah vari kushorwa nekuti munhukadzi. United Nations inoti kudzikira kwekurwisana nekuuya kwevatongi vatsva mudunhu reKasai muDR Congo zvinogona kupa mukana wekugadzikana nekuregererana mudunhu iri. Asi United Nations inoti kugadzikana uku kuri kutanga kuonekwa kunogona kukanganiswa kana dunhu reKasai rikasapiwa rubatsiro ruzhinji uye nekukurumidza. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harioni kuti pane chichabuda muhurukuro pakati pehurumende nevamwe vashandi vayo musangano reNational Joint Negotiating Council. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa rinoti rakaparura chirongwa chekutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.